Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 13, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gweta ramuzvare More Blessing, nengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa, rinoti vatsigiri veZANU-PF vadzinga hama dzavo dzange dzichivachema pamusha wavo kunyatsime kuchitungwiza. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati votaura neStudio 7 nezviri kuitwa nemapurisa kutsvaga vanofungidzirwa kuti vakaponda muzvare More Blessing Ali. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vezvematongerwo enyika nemasangano akazvimirira oga kuti vashande murunyararo. Vataura mashoko aya pakuvigwa kwegamba renyika Major General Retired Skulile Simpson Nyati. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veZANU-PF vari kupomerwa mhosva yekudzinga pamusha mhuri yenhengo yeCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali, avo vakawanikwa vakapondwa kunyatsime chitungwiza nemusi wemugovera. Panonziwo papambwa madzimai makumi maviri ebato reCCC pamhirizhonga yaitika pamusha pamuzvare Ali iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta remhuri iyi uye vakafanobata chigaro chemuteedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala.
Chaitika ndechokuti MP weZANU-PF ari very unpopular kusekeherovavo. Aunganidza vanhu pachikwana nhasi akavatakura namarori namabhazi nokubva vaenda parufu nokunotanga kuponda vanhu vanga vachichema parufu ipapo, vachibva vaudza mhuri yokwaAli zvose kuti takudzingai panofamba chibva izvozvo takura zvinhu zvenyudze pano nhasi. Saka iye zvino ndatotonerwa zvichinzi mhuri yacho yatotuta kese kwavo kutotiza pamba ipapo, but hadzizivi kuti chaanozvitambudzira kuita zvese izvi chii, nokuti already mhuri yokwaAli yatomeka decision yokuti More Blessing haasi kuzovigwa kusvika avo vakamuponda vasungwa. Saka ndiyo nyaya iripo yokuti zauya nhasi ikaponda vanhu pamba paMore Blessing, ikadzinga nemhuri yese yokama wopa More Blessing Ali kuti ibvai pano pamusha. Ende utsinye hwakadai hakusati hwamboonekwa for people to disrupt funeral. Saka chiripo ndechekuti mangwana tiri kuenderera mberi nememorial service prayer yedu, ichauya vanhu vese avo vanga vachizorana naMore Blessing Ali. Hatisi kunobatira maoko mhuri yokwaAli musango, tiri kunobatira maoko pamba paMore Blessing, imba yake yaakasevenzera achisevenza kusvikiridza municipality.
Ko, panyaya yekuvheneka mutumbi kana kuti postmortem zviri kufamba sei?
Nhasi ndo kwatanga tiri vamuvheneka kuona kuti anga ane COVID here. Awanzi asina COVID, saka tamirira autopsy report yekuona kuti chii chake chake chakaitwa kwaari.
Ko, pane urongwa here hwekuti muende kumatare kuti mubvise vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF?
Kana uchiende kumatare tazviwandirwa nezvinhu zvakawandisa zvatanga tichiita pamusoro penhamo iyi, so tazovhiringika tanga tatopa mainstructions already kuzimbabwe liya so human rights na wa alek mshada ama kutikende kumatare kumise mabinya aya wano uraya munu wateza kuraya munu watu munu ya ale munu ya asana kutachemu ati mshaka tangatake buja wa alek mshada ama kutimanyo kubarele high court kundo titifu mure izi zinu shirikitwa na mabinya za alpia zibati ndula ndio ya kiri kurira hatina kwa za utipate mkuluwa kubataniza nukumanyamaya kwa jana chita kwane zine zinu shana chiti kaisi
Gweta Remuri ya Muzware Mo Blessing Ali uye vakafano bata chigaro chemtezeri wa sachigaro webato rinopikisa Residents Coalition for Change va Jobs Gala vari parunare kuchitungwiza sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi
zvakatanga rini kuti parufu rwemunhu washaika netsarukano dzinorwadza kudaiwo panotsvakwa kuti ngana ndewe bato ripi mungandiudzai mimi kuti ndiani munhu unobva muhama kana mufamily inoti haina munhu wezanu PF hongu kune mamwe mapato zvako kungaita dzimwe family kana mamwe madzinza asina kana nhengo dzinopikisa asi hakuna musha usina nhengo dzezanu PF saka munenge muchirevei kana muchitaura kuti nhengo dzezanu PF dzinonzi konzeresa mbiri zhonga ndinodawo kuyambira nevemapepa nhau nemi vatori venhau kuti mafambisira muri kuita nyaya yaamai ava haina kunaka chimbozvitarisai kuti dei yanga iri hama yenyu murimi vanhu vafirwa munyika makatarisana nenhamo yakaita seiyoyi mungadai muchipembera here nokufara nokutaurwa kuri kuitwa nyaya yamuzvare Mo Blessing Ali kumapepa nhau hatidi vanhu vanotsoropodza vafi it's an african hazvina hunhu mukati hazvina hunhu zvachose
asi kabato renyu ndo riri kunzi rine nhengo yakaponda uye rine vatsigiri vari kuenda kunorwisa veCCC parufu
zvekare musangano wedu wezanu PF haunei nezvekuita nemhirizhonga mutungamiriri wenyika anova mutungamiriri webato redu vamunangagwa vari clear panyaya iyoyo chokupedzisira ndambokuyeuchidzai zvekare ende ndicharamba ndichibvunza mubvunzo iwoyo imi vamapepa nhau vatori venhau vari kuti muzvare Mo Blessing Ali wanga ari nhengo yebato reCCC chimboti tsanangurirawo kana kumboti tarizawo mufananidzo umwe chete zvawo kana bhuku rimwe chete raanga akanyorwa senhengo yeCCC
avo vanga vari mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare ko mapurisa asvikawo papi pakutsvaga mhondi dzinofungidzirwa kuti dzakaponda muzvare Mo Blessing Tabata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati.
Kripu feya yaka na inko mablesi. Kati tika feya chingoza munu wetu. Ani mwono watu wangwari kuto chituka hawa. Muruko wana kuti isu surubi tabasa. Chita basa wa mwano nangu imo. Osha kusee nzera urumende. Wakuto chituka. Mwacho wakuto chituka. Mwacho wakuto chituka nye zifira. Endo wa mwacho wakuto zita wano. Wasina mbota ya suri. Wafana nga wachi zita izo.
Saka kuferefeta kuru kwenye nambezi.
Isu feya nye hadu shakanaka. Shakanaki sacha izo. Zeru shinji nga wango miri la chete kufere feta kutukita wani mapurisa.
Tiruku nzuko ve muri yake varugutivo pani vatsigiriwe zanu PF waya kuzo vakanga nisa pa mshapa waka na watifanufungizura watifatsigiriwe zanu PF is an allegation.
Zanu PF wano zitaure la yega. Kana pani chini 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 chaitwa ni pati ya kati pati yu nga zitaure la yega.
Ndiruguti asika imisema purisa mune mchitarisi waku kuchengete za vose ve muri nyangu na yo ve zanu PF wacho.
Kana mosha ya paru wa mkoma blessing wa mingawaya kumapurisa wa manga. Kana pani muna nenga shiki nini ndakanga nifiru wa na mkoma blessing kana kutina na ngana. Mitemo uripache na mungawu ye kumapurisa wa manga re mapurisa wa ferefete. Ya mdikorati naro ndere kuti tinoso ngoona zunu za zara pa social media. Iwa na wafina kumangara kumapurisa. Sae suno kumbira wa kuti wa mingawaya mangare kumapurisa wa repejiko na avo. Kana pane zvavanenge vachiita zvina kufamba zvakanaka kana kuti zvakanganisika.
Asi muri kufara here nekutsvagwa kwanga kuchiitwa Mo Blessing nemapurisa nekuti ndiwo rimwe dambudziko riri kubva kuvanhu kuti havana kuona zvakanyatsonaka zvakaitwa nemapurisa ipapapa.
Mapurisa havana chavakavanza zvinhu zvese zvakaitwa pajikerere zvinhu zvese zvanga zviitika mhuri yanga ichiziviswa kunyange nevamwe vacho vematongero venyika vari kutaura zvakawanda wanda. Wanga waripo, ndifunga wa mwacha waruto utawalani pachena kutu zesu, kanga chisheta nga chisheta nima purita. Ndifunga ndruku tinini, kana pani ziga ziripo munu za anoti izanina butikana, mapurita waripo kutambira ziga izozo. as long as zvichiitwa vanotevedzera bumiro remutemo wenyika.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakurudzira vezvematongerwo enyika nemasangano akazvimirira oga kuti vashande murunyararo pakuvigwa kwegamba renyika Major General Retired Sikulile Simpson Nyati kumarinda eHeroes Acre muHarare nhasi. Mashoko emutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vari kumarinda eHeroes Acre. Vamnangagwa vativo mushakabvu aive munhu akazvipira munguva yehondo yerusununguko. Munguva yehondo yerusununguko vaizikanwawo nezita remadunurirwa rekuti Comrade Loss uye vakaberekerwa kugwanda. Asi vamwe vemapato anopikisa vanoti sarudzo dzokuti anofanira kuitwa gamba renyika ndiani dzinofanira kubviswa maoko epolitbureau yebato reZANU-PF dziiswe muvanhu nekuti magamba chaiwo evanhu ari muvanhu kwete vanosarudzwa pachizivano nehumbimbitoga weZANU-PF. Sachigaro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muNorth America vatawanda dzokora vaita hurukuro naEvans Zininga weStudio 7 nezvenyaya iyi.
MaHeroes anofanira kubva kuvanhu kwete kubva kuvatungamiri. Kana utongi huri muvanhu, vanhu ndo vanofanira kutaura kuti uyu tianga achiita zvino zvatiita upenyu hwavo. Tikatarisa upenyu waDr. Magaisa wakachinja upenyu hwedu isu vanhu vainyora zvinhu zvaitibata mabhizinesi avo. Chandakanyanya kufarira pana Dr. Magaisa vainyora vachibata kwese, zvinobatsira ZANU-PF, zvinobatsira mapato anopikisa, zvinobatsirawo vanhuwo vari kokoko vasinganzwisise mutemo. Vainyora vachitaura kuti vanhu vazive kodzero dzavo. Saka kwatiri isu vanhu vana veZimbabwe ndivo vanhu vanofanira kuti vasashayike paHeroes Acre. Ava vari kutaura vanhu ava chavakaita chaicho chaicho chii chisina kuitwa naDr. Magaisa panyaya yeupenyu hwevanhu.
Handiti pari kutaurwa here zvekuti vakarwa hondo yechimurenga kuma1970 uko?
Hongu vanhu vakarwa hondo, asiwo tofanira kuti tichienda kuvanhu tichitarisawo vanhu vari kubatsira vanhu, zvinochinja vanhu, zvine pfundutso zvatiri kuona tose. Hatipokane kuti kune vakarwira hondo, vakarwa hondo yechimurenga vakasunungura nyika, ivavo tivaremekedzawo zvakare. Asiwo ngatisegai kurasa varipo iko zvino, vari kuratidza kuti vane zvakawanda zvavari kuita kuvana veZimbabwe.
Dai zvanga zviri mumaoko enyu, urongwa hwamaiita ini hwesarudzo dzekuti vanoenda paHeroes Acre ndivanaani maihufambisa sei?
Awa, isu utongi hwedu kuCCC huri muvanhu, nekuti tiri musangano hwevanhu. Zvinhu zvose zvatinoita zvinobva muvanhu. Kana huri utungamiri vakaona takatochinja maitima taiita kare kuti vanhu vanongosarudzana vega, vanhu vatungamiri vedu vanomirira paramendi, vanomirira kumakanzuru, vose vanhu ivavo vaakubva muvanhu, vaakusarudzwa nevanhu. Tinotora vanhu vanodiwa nevanhu, kwete vanoda ivo kuti vatonge kana kuti vanoda kuti vamirire vanhu. Vari muporitiku havana chavaiona, havana chavaishanda nacho kune vanhu. vanhu ndovanoona unhu hwemunhu nekukosha kwake. Saka Zanu PF inofanira kunge ichienda kuvanhu ichinobvunza vanhu yoita process inotaurwa nayo kuti vanhu vataure vanhu vanokodzera kuenda paHeroesburg.
Avo vanga vari sachigaro webato rinopikisa reCCC muNorth America vatawanda dzvokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica naIvan Dzininga weStudio 7. Muteedzeri wemukuru wesangano reInternational Monetary Fund kana kuti IMF, Amai Antoinette Sayei, vanoti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dziri kuedza kudzika urongwa hwakanangana nekuona kuti upfumi hwenyika huri kubatsira munhu wese senzira yekuderedza uori nenhamo munyika. Asi vamwe vanopikisa vanoti hurumende inongodzika mitemo asi hapana zvainozoita kuiteedzera. Chingirai Madondo anotipanya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo musangano wemazuva maviri wekusimudzira utongi wejekerero uye kurwisa uori wehigh level conference on the promotion of good governance and fight against corruption muguta reGaborone nhasi, mutevedzeri wemukuru weIMF Amai Antoinette Sayei vati Zimbabwe imwe nyika dziri kuedza kudzika urongwa hwakanangana nekurwisana neuori. Vaenderera mberi vachiti vatungamiri vemuAfrica kusanganisira vaEmerson Mnangagwa vari kuita zvese zvavanogona maringe nekuti zviwanikwa zveveruzhinji zvishandiswe nemazvo.
And Africa's leaders are stepping up.
Chinonyanya kukosha uye chinhu chechitatu chinounzwa nenyika zhinji kuve nechokwadi chekushanda pachena uye kutarisirwa kweveruzhinji kwekudyara kwakadaro.
Amai Sayei vati nyika dzinoti Botswana, Zimbabwe, Mauritius pamwe chete neGhana dzakadzika urongwa hwakanaka hwekugadzirisa upfumi kunyanya munyaya dzemari dzisina kuchena kana kuti money laundering muchirungu.
Botswana, Zimbabwe, Mauritius neGhana nedzimwewo kuremekedza mutemo nekodzero dzemidziyo. Izvo zvoita kuti vanosimba mari dzavo vasime vachiziva kuti hurumende yenyika iyoyo icharemekedza zvisungo zvemutemo.
Muhurukuro neStudio 7 kumuchato wemusangano uyu mukuru muchikamu chekuferefeta mabasa emari inogona kuzoshandiswa mumabasa eutororo nezvimwe zvisiri pamutemo kana kuti Financial Intelligence Unit munyikava Oliver Chiperesa. Avo vapinda mumusangano uyu vanoti IMF yabaya dede nemukanwa mukupembedza kwayo Zimbabwe.
Mugore ra 2019 nyika yedu yeZimbabwe muna October yegore iroro yakaiswa palist yenyika dzainzi hadzina mitemo nemainstitutions akanyatsokwana ekurwisana neatinoti mafinancial crimes and anti-money laundering. Saka taiswa palist iyoyo neinonzi FATF, takakwanisa kushanda nemastakeholders akasiyana-siyana munyika tichiisa zvaidiwa, mitemo yaidiwa, tichistrengthena mainstitutions aidiwa ekuti tikwanise kurwisana nemafinancial crimes munyika medu. Saka zvinove izvozvo zvakazoita kuti kusvika muna March 2022 tibviswe palisti yeFATF yenyika dzainzi hadzina framework dzakanyatsonosimba dzeanti-money laundering.
Kubva zvakaumbwa chikamu ichi munyika, vachiperesa vati vakawanda vasungwa.
Zvechokwadi chaizvo, tiri kuona quite a lot of progress. Tichine zvakawanda zvatiri kufanira kurwisana nazvo. Kurwisana necorruption haisi event imwe chete rwendo. Saka ndiri kuona kuti takwanisa kuisa mastep akasimba pamakore mairi matatu apfuura.
Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hurumende yakafanira kudzikisa gejo mukuona kuti mitemo yakadzikwa iri kushanda nemazvo.
Zimbabwe taane mitemo yakanaka yatakadzika. Asi kwatinongoda kuti tinge tichiimprova kunyaya yekuchidhila nemamwe maleakages atiri kuona muekonomi anosanganisira kunyaya dzesmuggling especially yemaminerals. Zviri kuita kuti senyika tinge tichirasikirwa nemari yakawanda pagore rega rega.
Masangano anorira kodzero dzevanhu nemamwe mapanzo eUnited Nations anoona nezvemafambisirwo emari ari kupomerawo hurumende yeZimbabwe mhosva yekushandisa mitemo yakaita sewefinancial action task force wekuona kuti mara dzipinde nemunyika kunobatsira zvikwata zvinofurikidza mwero kuzvinyirira masangano akazvimirira oga. Mukuvandudza mutemo wefatif uye Zimbabwe yakabva yati yave kuvandudza mutemo unoona nezvemashanduro emasangano akazvimirira weprivate voluntary organization act izvo zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva reva neusope kana kuti World Albinism Day. Dingindira regore rino rinoti takabatana kuti izwi redu rinzwike kana kuti united in making our voice heard. United Nations inoti yakasarudza dingindira iri kuti vane usope vamirirwe pane zvose zvinoitwa muupenyu. Mukucherechedza zuva iri kumatunhu akasiyana siyana, muimbi ane mukurumbira Loveness Mainato anoimba nechikwata cheShooting Stars anga achifadza vazhinji kuchikoro cheKopota School for the Blind kumasvingo pamabiko aitwa kucherechedza zuva iri. Evans Zininga aitawo hurukuro nemukuru wesangano reAlbino Trust in Zimbabwe vaBruce Nyoni kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvezuva ranhasi.
Ya tingangoti isusu se Albino Trust of Zimbabwe nemamwe mapoka ose albinism atinoshandidzana nawo munyika dzino dzeSADC muAfrica pamwe nekuEurope. Tingangoti pasi rese tenderere izuva rinouya patiri nemufaro zvikuru rinoti cherechedza, izuva rinoratidza kuti rinotiremekedza uyezve izuva rinotondedza vanhu vazhinji pasi rino kana kuti nesuwo inyange isusu vanhu vane albinism kuti takakoshawo chaizvo.
Vari kunze uko vasinganzwisisi kuti chii, pane here zvamunotadza kuita muupenyu nekuda kwekuti mune albinism?
Chekutanga chakakosha kuti vanhu vanzwisise ndechekungoti albinism hachisi tuko asi kuti chikomborero. Musiyano unongoripo ndekwekuti hama dzedu vana baba vedu nana mai vedu vanozoita sekuti vakati svibeo kuuraisa imhaka yekuti vanenge vane melanini yakawanda. Melanini inoita kuti vanhu vange vachidzivirirwa kubva kuzuva rinenge rakawanda. Munoona kuti vanhu vane albinism havangowaniki kumuafrica rete, nyange kuamerica nekueurope vanenge vari koo. Saka kuno kuafrica zvinozonyanya nemhaka yekuti zvinobva zvanya tinobva ganda racho rinobva ranyanyosiyana zvakadaro, uyezve matemperatures edu kana kuti mamiriro ekunze anozonyanyobvawo pisa zvakadaro, anobvawo dzokotikuvadza. Saka nekuda kwaizvozvo zvinongozoita sekuti pane musiyano, but musiyano chaiwo hauzi musiyano wekuti hatisi vanhu, musiyano wekungoti tinenge takaremarawo izvi zvakangoitawo vamwewo. Asi zvinoitwa nevamwe tinozvikwanisawo, timagweta tine madhokotera nana mukoti tine vadzidzisi mapurisa tinawo. Saka zvose zvinokwanisa kuitwa nevamwe tinokwanisa kuzviita.
Zviripo here zvamanga muchiitawo nhasi sekucherechedza zuva iri?
Ya tingangoti tanga takabatana nemapoka akawanda wanda patanga tiri kupemberera tiri muno muHarare, uyezve vamwe vangu vachitembererawo zvekare vari kuGweru, zvevamwe vangu vachitemberera vari kumasvingo. Saka tanga tichidingindira regore rino iri riri kuti izvo kubatana pamwe chete kuitira kuti tichirwira kuti mazwi yedu kana kuti nhunha dzedu dzinzwikwe. Saka ndiurangadingindira repasi rese. Saka tanga tichicherechedza zvinhu izvozvo tichitarisawo zvakanaka zvatakaitirwa nehurumende nezvimwe zvatinotarisira kuti vange vachiitawo zviri nani.
Vangwari mukuru wesangano reAlbino Trust in Zimbabwe vaBruce Nyoni vari paRunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chakapandukira hurumende DRC cheM23 chinonzi chatora dhorobha reBunagana rinova rakakosha zvikuru mudunhu reNorth Kivu kumuganhu neUganda. Asi vatauriri vemauto mudunhu iri vanoti havana kusumwa nezvenyaya iyi. Nyaya yekurapwa kwechirwere chegomarara munyika ichiri kunetsa zvikuru kuvarombo vanoda kuenda kuzvipatara zvehurumende sezvo michina inoshandiswa inonzi linear accelerator kana kuti LINAC iri kuzvipatara zvemupilo neHarare Hospital isiri kushanda zvakanaka ichigara ichingofa. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Muongororo yakaitwa neStudio 7 kuburikidza nekutaura nevanhu munharaunda uye nemasangano anomirira varwere zvakabuda pachena kuti kunyangwe denda iri rikaonekwa risati rapararira nomuviri wese vanhu vanoguma vatarisana norufu nokuti zvipatara zvisiri zvehurumende zvine mishina iyi zvinodhura zvakanyanyisa uye zvichibhadharisa nemari yekuAmerica. Baba Samere Gundani ndemumwe anoti akarasikirwa nasekuru vake kunyangwe denda range rakurumidza kubatwa.
Kwaona wabatwa cancer muZimbabwe, I death sentence. Nokuti ma private hospitals and ma cancer machines, the treatment and ma tests nezvimwe zvakadaro zvinotora at least minimum $3,000. Unoiwana kupi mari yakawanda kudaro. Nokuti ma public hospitals haana mishina inoshanda kunyange cancer ikawanikwa, ikaongororwa, ikabatwa nokukurumidza. Asi nemhaka yekuti unoshaya kwekunorapwa kwacho ino pararira nemuviri wese kusvikira wafa.
Mukoti vari mukuru wesangano rinorwisa denda reHIV nezvimwe zvirwere Relife Empowerment Organization leso muzvare Olive Mutaveni vanoshandira kuchitungisa vatsinira vachiti kunyangwe hazvo gomarara repamuromo wechibereko richiongororwa pachena mamwe magomarara anosanganisira gomarara remuromo wechibereko nerepazamu kumadzimai kotiwo gomarara resikarudzi kuvarume ndiwo anonyanya kubata vakawanda.
Izvi yakekuongororwa muromo wechibereko. Patitoti kana iri zvinana breast cancer, zvinana prostate cancer, zvese izvozvo zvinoda kunge zvichitoongororwa maringe nekutorwa ropa, kutorwa kanyama, munhu kuzosvikira wana diagnosis wakunzi une cancer, unenge watombopinda mudambudziko rekupera mari. Then pane kafie futi kekuti munhu kana wazodiagnoswa kunzi une cancer, pane nyaya yelong term treatment yekuti unoramba uchitowana mishonga iyoyo for quite a long time. So ndo zvimwe zvinogona kutyisa vanhu.
Amai Laina George avo vakabviswa zamu makore mashomanana apfuura vanoti vakarapwa nerubatsirwo rwavakawana kubva kune imwe mhuri yechichena yavanoshamwaridzana nayo zvinova ndizvo zvakaita kuti vararame.
Batwa kensa muno muZimbabwe zvakangofanana nekufa bhozi. Treatment yacho hakuna. Tomboti ndoda kunongonorapwa kuparire nyatwa inini. Kuparire nyatwa you need to book ichinobata 8 o'clock. For example inini ndiri kumarondera. Transport yezvino zvakuna yekuti ndinosvika kundibate 8 handina hama iri muHarare. Unless uri musifu 7 wekuti unopinda bhazi resifu 7 riyeri rinonopinda muHarare like kuma 7 ndiko kuti ubate time dzekuparire nyatwa. Otherwise kana zvisizvo hautorimo. Saka you opt kutongogara because unenge usitorina means dzekunosvika kuti ubate 8 o'clock kuparire nyatwa because mishini iwani.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vaudza Studio 7 kuti rimwe dambudziko riri kusangana nevarapwa vemagomarara ndere mari inobhadharwa nemasangano emedical aid iri kurambwa nezvimwe zvipatara.
Asi dambudziko redu rechirwere chekenza muno muZimbabwe rinotangira pakuti veruzhinji vanozoenda kuzvipatara apo kensa yacho inenge yakomba kana kuti yadzikamidze mumuviri medu. Izvo zvinozoita kuti kurapwa kwechirwere chekensa kunge kuchita sekunoti netsei.
Bazi reutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu 5,000 vanobatwa nematenda emagomarara pagore uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu 1,500 vanofa nedenda iri pagore. Kuti vanhu vasabatwe nechirwere ichi vanokurudzirwa kudya chikafu chinovaka muviri zvikuru chechinyakare chakaita sesadza remhunga zviyo mufushwa nezvimwe. Vanhu vanofanirwawo kupota vachigwinyisa muviri uye kuenda kunovhenekwa navana chiremba gore roga roga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Musakanganwe chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Gweta raMuzvare More Blessing Ali, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapondwa, rinoti vatsigiri veZANU-PF vadzinga hama dzavo dzange dzichivachema pamusha pavo. ZANU-PF iri kuramba mashoko aya. Tashuka kumagumo hechirongwa chedu cha nasi. Anuko unikia ni mfaro njini wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC nchiti. Murata zaka naka wa tereri. Ndoku seyemina ntunga mbili nkomo. Munaudze isindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 13 kuHlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi ZANU-PF yabulala uMo Blessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi abasekeli bezanu-PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamachumi amabili.
Naze ukuthi izikhali lezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugqekeza khonokho basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million ye-United States dollars ezitholakeleyo.
Amapolisa kobulawayo abuphe abanakanelwa ukuthi izigebengu ebesezihluphile kuleli dolobho abafunyanwe behlome ngemibhobho belempahla entshontshiweyo engena kungxenye yesigidi ngemali yeMelika. Luyaqala uhlelo lokuvalela uZulu wakobulawayo amanzi okosuku lonke ngoba esesilela emadamu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi abasekeli bezanu-PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMo Blessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamachumi amabili njalo baxotsha lezihlobo zomufi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abebandla leZANU-PF baqale udlongudlongo lobizolo lapho ukansila wendawo ahambe khona emzini wako Ali lamanye amalunga ebandla elibusayo bachitha isililo lesi besithi abantu kumele bayebuthana kwenye indawo. Baqhubeke ngesiga lesi namhla bachaya amalunga omdeni njalo bathumba abangamachumi amabili laba abaguqela omama abalokhu bengaziwa ukuthi basiwe ngaphi lokuthi bakusimo bani ngokubika kwebandla le-CCC. U-Ali yena uthunjwe kumaviki amabili edluleyo ngumsolwa obikwa elilunga leZANU-PF umnumzana Piers Jamba watholakala isidumbu sakhe ebulewe wajikelwa emthonjeni oseduze lomuzi kaJamba enyatsime ngensonto. Igqwetha lemuli yako-Ali umnumzana Job Sikhala uthi ulihlazo elikhulu okwenziwe ngabasekeli beZANU-PF.
ZANU-PF, a very popular ZANU-PF member of parliament to Seke Rural, yes, mobilized the thugs who were gathered at Chikwana shopping center.
Ummeli weZANU-PF eseke ubuthanise abantu ezitolo zakoChikwana namhlanje ekuseni bahamba emfeni batshaya wonke umuntu okade ebuthene emfeni baxotshe izihlobo zika-Ali emfeni abantu sebebalekile.
That we no longer want to see you here at this funeral. We are expelling you from this community. You must go away. And that is where we stand at the present moment. So,
uSikhala uqhubeke wathi bazama ukuba amapolisa angenele abasize ukuze bathole isikhathi sokukhala isihlobo sabo.
We already given instructions to the Zimbabwe National Human Rights, specifically Alex Mshakahama.
Bekumele sithole incwadi ukuba baxoxe laba bantu sekuthethe isikhathi sethu lokhu besigijimisa sesihambisa udaba lolo omthethandaba we-High Court.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Makalela Mafa laye ubusolile kakhulu ubudlova athi benziwa ngabasekeli bezanupf
ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi zanupf yabulala umo blessing ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo kuliqiniso ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lo okuthiwa iboyfriend yakhe bakubona njani ukuthi iboyfriend yakhe njalo amapholisa senqabo ukuthi ivele kahle somuntu wezani bahamba ni headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezani kulobufakazi obukhulu mdlalo okhe banjwa kulabantu abaningi abachayiwayo
ebuzwa i-studio 7 ngidlakela lolu isikhulume sikapholisa umnumzana Phonyathi uthe nxa kwenzakale ngempela lokhu kumele abe-CCC bayemangala emapholiseni isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafaso Mgwadi laye utshelela umsakazo amazwi afanayo umdeni wako-Ali wona uthi umngcwabo usoze wenziwe andubana kubotshwe ababulala uMoblessing ukubulawa kukaMoblessing kanye lobudlova usobenziwe esililweni sakhe sokuhlobe kakhulu nguZulu ogoqela abalela amalungelo oluntu loZulu Makhaza kanye labameli bamanye amazwe eZimbabwe agoqela awe-European Union loweBhrithani ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Dlovu
kusenjalo umongameli yemasoni Mnangagwa uxwayise uZulu ogoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baziphathe ngokuthula njalo bengaze baphatheka kundaba zodlakela. UMnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Sikhulile Simpsoni Mpofu eNational Heroes Acre eHarare namuhla. UMpofu udabuka eGwanda njalo wake waba ngumajor general kubutho. Amapholisa kobulawayo asebophe abantu abanakanelwa ukuthi izigebengu abayisishiyangalombili abatholakale belemibhobho inkemba lezinye izikhali kanye lempahla ebiza ingxenye yesigidi samadola emelika i-$500,000. Impahla le igoqela izimota omabonakude lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke ezindlini. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Ababotshiweyo nguSelvin Kala weMagogwe North, Vincent Gumede weNketa 9, Prince Ndlovu weOtlo Bengula, Atkins Maninzwa ohlale eOtlo Bengula, uDerek Ndlovu oyeOtlo Bengula, uKasimiyo Mwanzimahle oyeMganwini, Kelvin Jabulo ohlale ePhumla South kanye loMboni Zashe Manyaya oyeNkulumane. Abasolwa abamiswe emthethwandaba kamantla kobulawayo namuhla besethezwa amacala obugebengu lokutshontsha behlome ngezikhali bazaphindela enkantolo mhla ka-27 kulinyanga. Nasi isikhulume zamapholisa kobulawayo u-Inspector Abednego Ncungube.
I-CID homicide director kobulawayo e-section eqeqeshe kakhulu endaweni zamacala aphezulu ithole information from izakhamuzi bayikhangela kuhle yaze yayenza ukuthi kubotshwe omnye ujaha ogcine eseqamba abanye bakhe baze baba yificamunembili. Kodwa abanye abahlali bakhona abayenza inamba ibe ng-13 basaphandle basabaleka kodwa sisabadinga.
Uncube uthi abasola laba bebehlome ngezikhali ezisabekayo kanti le mpahla abatholakale belayo ibiningi kakhulu.
Uthi sinaze ukuthi izikhali lezi bezi zazitholakale ngendlela yokutshontsha futhi yokugqekeza khonokho basebesebenza futhi ukwenza amanye amacala. Impahla-ke ziningi ezitholakeleyo ezingaba almost more than half a million yama-United States dollars ezitholakeleyo, amapholisa asaphanda sa-recover ezinye futhi impahla eziningi. Kugoqela ama-TV amaningi impela angafika even 10, ama-fridge ngowawesebenzisa izimota bethwala izingqamu, even lama-matches nalaba asebenzisayo siyatholile.
Leviki epelileyo ilunga lebandla le Citizens Coalition for Change CCC umnumzana langelihle Zonda Dube ubulewe ngabantu abangazakaliyo beze bagqekeza endlini yakhe lophe ngula West ebusuku bamchaya bamgamula ngenkemba bathonta iUS $25 lanxa abanye bebecabangela ukuthi wobulawa ngezizathu zombusazwe uInspector Ncube uthi uDube wobulawa izigebengu ezazijonge ukutshontsha.
Ayilanga amasela sibili akwasenda basomba ngazwe siloko sisaphandisisa ngendaba kaZonda obhubhileyo ngesigameko sokubanjwa, kodwa siyathembisa uZulu ukuthi kuseduze ukuthi indaba yakhona siyixazulule. Laloba singake sitsho kathesi ukuthi kulaba sebebanjiwe engaba ekhona olesanda khona lapho, kodwa amapholisa e-CID asaphezu kwalolu daba.
Iningi labahlali bakubulawayo selilala komvundla lisesaba kungenelwa ngamasela asebhahile kuleli dolobha laselizweni lonke jikelele. Abanye bathi ukubanjwa kwabasolwa laba kuzakwenza bake babuquthe. Unkosazana Sandile Ndlovu uthi layeke wangenelwa endlini emadabukakusa.
Emagwegwe lapha umasela sithwale senzima silali batshontsha babhidiza izindlu zabantu wayenza into ezingalunganga. Bangena batshontsha i-TV batshontsha lamafoni ayesecharjeni khonapho into eziningi ezizasegcini.
Kulandela ukubothwa kwabasolwa laba abaningi bathelekile emapholiseni besiyakhangela impahla zabo ezacathayo. Omunye wabo ngukosazana Talent Nkomo.
Zingenelwe ngamasela basigcekezela bavula isivalo baphathile isivalo bangena baphica ngilo mfana ongu-form 6 bafika bamtshaye umfana lwana bathe bemtshayile bathi bafuna imali bathi ngaphi imali mna hathi hayi imali angilayo. Base bengithathela i-10 user bathi beceda lapha bethatha i-television ne-fridge baye bephuma behamba basishiya kwaba sethukile vele sesilele lathi phansi sethukile.
Amapholisa athi ngaphandle kwabayisishiyagalombili ababotshiweyo kunabanye abahlanu ekade bekuleli qembu ababadingayo. Ngiyimele i-Studio 7 ngikobulawayo igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Amanye amalokishi akobulawayo alele engelamanzi atshona engelawo njalo namuhla kulandela ukuvalwa kwawo ngumasipala waleli dolobho ngoba esesilela emadamu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikhansili yakobulawayo ihle yazisa ngeviki edluleyo ukuthi kusukela namuhla izaqala ukuvalela abantu amanzi okwamahola angamashumi amabili lane 24 hours okulusuku lonke endaweni ezifana le-Lockview, i-Sunning Hill, i-Malenzi, Riverside, i-Waterford, i-Manningdale, i-Wilsgrove, i-Benavesta, i-Douglasdale, i-Fortune's Gate, i-Selborne Park, le-Matshamhlophe, umasipala uhle wavala amanzi izolo wazovula namuhla. Uhlelo lukamasipala luveza ukuthi uzavala njalo amanzi lawa kwezinye indawo ngolwesine, kwezinye ngolwesihlanu, kuthi kwezinye njalo avale ngomgqibelo. Umasipala uthi uDubo ukuthi amadamu akhe aselamanzi amalutshwana. Uthi njalo usemile ukudonsa amanzi edamu lemzingwane ngoba selitshile. Nansi isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisampofu echasisa.
Ngithanda ukwazisa izakhamizi zakobulawayo ukuthi kusukusela kuyayo ngomvulo idolobho lizangena ku-24 hour water shedding. Lapho esabe sivala khona amanzi kanye ngelanga ngeviki. Amanzi sabe siwavala kuma residential areas wonke, si exempta kumbe singavali kuma areas e industry lama areas e business ingathi CBD e-commerce and industry. Ama engineer athe khangela abona ukuthi amanzi malutshwana. Ngeke safika ku-21 months singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si-conserve amanzi lawa kufanele ukuthi sesiqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season.
Umampofu ukuthaze izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi njalo zilandele izilinganiso ezahlelelwa umuzi ngomuzi yikhansili.
Engineer athe khangela abona ukuthi amanzi malutshwana. Ngeke safika ku-21 months singangenanga ku-water shedding. So esesikunanzelele ukuthi si-conserve amanzi lawa, kufanele ukuthi sike siqalise kathesi so that si-stretch amanzi until the next rainy season. Lokhu kutsho ukuthi amanzi sabe siwavala langa linye ngeviki. Sivumela abantu ukuthi sikhonzele amanzi kumbe silondoloze amanzi ngalelo langa. Kodwa esikucelayo kakhulu ngoba sabe sivula amanzi kwamanye lawo amalanga ayiviki. Okuqathekile njengezakhamizi ukuthi nxa amanzi ekhona siwalondoloze singadlalisi kumbe singawasebenzisi mihleyana. Esikunanzelelayo ukuthi i-water rationing iloke ikhona. Esikucelayo futhi ukuthi izakhamizi zisebenzise within their daily water ration. Singa exceed, singa consume beyond our water ration ngoba sigcina sisiba nama penalties esibona ama bill ekhwela.
Abahlali bakobulawayo bona bakhala ngokuthi ukuvalwa kwamanzi lokhu kulakho ukubangela imikhuhlane edalwa ingcekeza efana lesihudo sekholera. Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Agnes Ndlovu uthi udubo lwamanzi solusiba ingxenye yenhlupho abavele bebhekane lazo ezifana lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lokho kuzima sokuyikufa kwabantu. Hayi hayi. Siyesaba nomuhlezi ucabanga ukuthi izinto yikudura bani kholokhu. Abantu bayuya nga sizadlani. Umuntu ngumuntu ngokuhle, umuntu ngumuntu ngamanzi. Nxa amanzi ezakhwela kangaka lokudla ukhwele kangaka asisakwazi ukuthi senzeni, sesiphambeni emakanda.
Amazwi kamandlovu agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele.
Kutsho ukuthi ngesikhathi izwelisina kuyasekungasela amanzi abantu sokusenziwa irationing. Isimo saqhubeleke siba sibi ezweni kubi ngesikhathi kuseyavotwa. Kuqakatheke ukuthi abantu bavote bawenanzelo ngoba isimo sibi esikudingayo lithinthi ukuthi izinto zibe ngcono. Ukudla kukhwelile 100%, accommodation 100%, transport kukhwelile 100%, ibhondi eseliholwa ngabantu is being rejected as stone. Things are getting worse, bad. Uphila kuqhubeka kusiba nzima emuntwini, ordinary person on the street.
Izakhamizi zikhuthaza umunicipal wakobulawayo lohulumende ukuthi bagebhe izibholane ezinenyi kanti lokwakhiwa kwegwayisha ngani dam kuqedwe ngokuphangisa ukuze luphele ngokuphela udubo lwamanzi kuleli dolobho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha olubona ngenhlelo zokwelamisa olweZimbabwe Family Planning Council solutshele amakhemisi ukuthi axwayise amantombazana phezu kokusebenzisa mahlayana iphilisi lokuvikela ukuzithwala elibizwa ngokuthi morning after pill ngoba lingawaphazamisela impila kahle. Kubika uBathabile Masuku.
Iphilisi leli linathwa ngowesifazana ngenjongo yokwenqabela ukuzithwala nxa ethe waya emacansini lowesilisa bengazivikelanga. Kodwa iZimbabwe Family Planning Council ithi iphilisi leli lingaba lomthelela omubi ogoqela ukuvimba inzalo nxa lingasetshenziswa ngemfanelo. Ngokunjalo luthi kumele aqaphele. Nansi isiphathamandla salolugatsha uMnumzana Mission Gwafa.
Okuthiwa yi-morning after pill nxa kusuke kwenzakala isehlakalo socansi kungela ukuzivikela kumbe umuntu udlenguliwe ukuthi uvimbele ukuzithwala kumele uthathe leli philisi okuthiwa yi-emergency contraception pill. Kuvamile ke ukuthi abantwana abaningi abasakhulayo balisebenzise mahlayana nje okuthiwa isilungu yikuli abuser.
abantu bazihloniphe bacalane kabili kathathu umuntu engakayi emacansini okuvikeli imikhuhlane yemacansini ngalivikela kuphela ukuthi umuntu engazithwali isebenzisa insuku zonke yebo ingozi kubana usuguqula kakhulu isimilo somzimba wakho lama processes zakala emzimbeni wakho esingakuthi thina imvelo
ugwafa uqhubeke echasisa ngengozi yaleli philisi
lilama side effects anjengokuzwa ufuna ukukhipha ukuhlanza at times uyaba busy ube nesiyezi uphelelwe ngamandla so ukuthi singazi subject to all those side effects kulungile ukuthi sidinge irregular method of family planning ube lendlela eyodwa oyisebenzisayo ukuzivikela not ukuthi uhlale ungumuntu oba lengozi nsuku zonke kasiqapheleni ikakhulu thina abasakhulayo sizivikele sifunde ukwana ukuya ecansini siye ecansini nxa sivumelene kumbe sisebenzise i-protection ngoba sisazi ukubana leli philisi alivikeli emkhuhlaneni eyiyo esiqede kakhulu ontanga
abezempilakahle labo bathi abakhuthazi ukusetshenziswa mahlayana kwaleli philisi bathi umuntu engalisebenzisa nxa ethe waya emacansini engazivikelanga hathi ukuthi lisetshenziswe njalo nje sokuyiyo indlela emqoka yokuzivikela lokulamisa nangu umongi umnumzana David Sithole
amaphilisi la afanana lalawo anathwa ngabantu esithi ngawe family planning kodwa ke umahluko wawo yikuthi isilinganiso salapha sikhulu singaphezulu okuphindwe ngamandla amaningi angabe emane kumbe amahlanu kulalokho okujayelekileyo okuba yingozi kakhulu emuntwini nxa engajayelwa ukusebenzisa ngoba kuyabe kulokho kuphazamisa isimo sakhe kuphazamisa emzimbeni wakhe ngendlela esingajayelekanga umuntu kasebenzise inormal ukuthi evikele kulokuthi asebenze lokho kuyi-emergency ngoba asiyo nto yokuthi umuntu ehlale kusebenza ngemva kwesikhathi kodwa ngiyokuthi kusebenze kuphela nxa kwenzakale umuntu engazange ecabangele kumbe engazange ezilungiselele hatshi ukuthi ebe ehlala eyisebenzisa leyo ndlela kuphela yokuzivikela
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sanele Mathuthu uthi abantwana sebesenza izinto ezingabalimaza ngokuthi ha izinto
singananzelela ukuthi abantwana sebeqala amacansi bebancinyane okuyingozi ukuthi babanjwe imikhuhlane eminingi kodwa okunye esinanzelelayo ukuthi sebenatha la maphilisi okuvikela ukuzithwala okuyingozi futhi ngoba esikhathini esiningi nxa sebefuna ukuzithwala kuba nzima ukuthi babambe isisu kodwa bengasakwazi ukuthi kwaqalela ngapi kumbe wavele wazalwa ele problem engxenye bengabakwazi ukuthi okuyingozi kuyini
i-morning after pill ikhangelelwe ukuvikela owesifazana ekuzithwaleni nxa inathwe kungakedluli insuku ezintathu ngemva kokuya emacansini kungela kuzivikela kodwa ayivikeli imikhuhlane yocansi efana le-HIV le-AIDS ngimele istudio 7 ngobulawayo ngingobathabile Masuku
ku-Livetalk lamhlanje sixoxa ngokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change unkosazana Mo Blessing Ali kanye lokuchithwa kwabantu esililweni sakhe nabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF. Kwezempilakahle eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lwe-International Albinism Awareness Day namuhla, uZulu ekhuthazwa ukuthi ehloniphe amalungelo alabo abaphila lalesi simo. Abale-albinism bona baxwayiswa ukuthi bekhulume ngazwilinye ukuze izikhalazo zabo zizwakale. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-albinism yisimo esibangela ukuthi umuntu abe lejwabu elimhlophe ngenxa yokusilela kombala wakhe ngokomdabu imelanin ngesilungu. Inhlanganiso yeZimbabwe Albino Association ithi abaphila lesimo lesi babhekane lenkinga ezigoqela-ke ukubandlululwa ngumphakathi lasemisebenzini, ukuthola amathuba ukuchiswa ke kakhulu lilanga okubangela ukuthi bahlaselwe imvukuzane yejwabu skin cancer ngesilungu, ukudabuka mahlayana kwezindebe kanye lokungaboni kuhle emehlweni. Isiphathamandla sami inhlanganiso onkosikazi Mercy Mawungani Zechimanga uthi ngemva kokukhankasela amalungelo abo kabanzi kusukela ngomnyaka ka-1996 sokusiba lenguquko kwindlela abaphathwa ngayo lanxa nje ihamba ngonyawo lonwabo.
Kubathana kwedu kuthi tibude nechine chimwe chete uye to amplify our voices as one force.
Siti asikhulume ngazwilinye ukuze sizwakale kuhle.
Unkosikazi Mawunganise uthi loba nje zisaziningi inkinga abaphila ne-albinism ababhekane lazo, bayathokoza ngokuthi uhulumende usevuma ukuthi amafutha abawagcobayo ukuze bavikeleke ekutshiseni ngelilanga ama-sunscreens ngesilungu angene elizweni phansi kohlelo lwe-essential drugs list. Khona athi kubanikeza ithemba lanxa engakatholakali kalula lawa mafutha ngabaningi abane albinism. Osebenza labaphila lesimo lesemadebelelendo umnumzana Sanders Munsanka uthi baphila nzima laba bantu.
Abantu abale albinism balohlupho ikakhulu kakhulu olwamehlo. Amehlo abantu abale albinism banamehlo angaboni kuhle. Njalo abantu abale albinism ijwabu labo linzima kakhulu ngoba lithangelanga, ilanga liyabachisa kakhulu okokuthi libangela umkhuhlane okuthiwa yi-skin cancer. So sikhangele ngokuthi abantu abale albinism isikhumba sabo lesiyana kumele sivikelwe elangeni ngoba ilanga yiyo inkinga enkulu emzimbeni omuntu ophila nge-albinism.
Umunsanka uthi uzulu laye kumele aphathise abantu labo njalo engababandlululi.
I-discrimination kutho ukuthi umuntu ongakwaziyo ukuthi lo umuntu ngumuntu nje ofana nalaye umkhangelela phansi, abanye bayenyanya abantu abale-albinism. So ngilaleli wonke ngiyalitshela ukuthi abantu abale-albinism ngabantu njengabanye abantu, asibaphatheni kuhle, asibahambiseni esikolo abantwana bethu esikolweni abale-albinism singabakhangaleli phansi. Abantwana abale-albinism bayakwanisa ukwenza yonke into enziwa ngomunye umuntu ongela-albinism.
Igqwetha elilwe lamalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi intuthuko ikhanya isiba khona kucele lezemithetho kulandela ukwethulwa kwe-National Disability Policy nguhulumende nyakenye, kodwa uthi kumele kwengezelelwe indlela abantu abanje abaphathiswa ngayo kwele Zimbabwe.
Usathola ukuthi esibhedlela kathesi imishina esetshenziswa ukuncedisa abantu abalembukuzane akula. Uzathola njalo ukuthi akukabi lula ukuthi abantu labo bathole amafutha abawasebenzisayo. Uzathola njalo ukuthi akukabilula ukuthi bathole amanglasi abawasebenzisayo emehlweni.
EZimbabwe abantu abaphila nesimo se-albinism babikwa bezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000. Usuku lwanamhlanje lunanzwa phansi kwendikima ethi United in Making Our Voice Heard. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Zipethe ngebezihamba phambili. Ivandla le-TCCC lithi abasekeli be-ZANU-PF bahlasele abantu esililweni selunga lalo uMoblessing Ali njalo namuhla bathumba abantu abangamashumi amabili. Amapolisa kobulawayo abophe abanakanelwa ukuthi izigebengwe besezihluphile kuleli dolobho abafunyanwe behlome ngemibhobho vele mpahla etshontshiweyo engena kunxenye yesigidi ngemali yeMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.